Vanwe avangevaya kuparamende kuzosanangura mutemo westatutary instrument 142 vati danho ravakatora rakanakira nyika uye rinofanira kutsigirwa nemunhu wese. Pavabvunzwa kuti sei vakadzora dhora remuZimbabwe nechimbi chimbi asi ivo vaiti richauya mukupera kwegore rino, vamwe vati kutaura kwese kwavaiita pamwe nemutungamiri wenyika kwaive kwekuti vanhu vagare vakagadzirira kuuya kwemari iyi sezvavakazoita svondo rapfuura. Vatiwo vakaita izvi vasina kuudza veruzhinji sezvo vaive vasingadi kuchenjedza vanhu vavanoti ndivo vaivhiringidza upfumi.
When you are dealing with issues around the currency and so forth, you don't call a referendum and discuss.
Kana uchida kuunza mari itsva hauite referendum. Unoita zvinhu nechimbi chimbi zvikuru sei kana paine vanenge vachida kuvhiringa zvinhu sezvange zviri kuitika kumuno.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vatiwo kuzorwa kwemari yemuZimbabwe kuchabatsira kugadzirisa nyaya dzeupfumi munyika vachiti vanhu vakawanda vawane madhora ekuAmerica. Vatiwo vanotarisira kuti vemabhanga vemabhizimisi pamwe nema purisa vachabatsira mukuona kuti statutory instrument 142 yatevedzwa. Vatiwo kusvika mukupera kwesvondo rapfuura pane mari yekunze inodarika mamiriyoni mazana mashanu yemadhora ekuAmerica yainge yatengeswa pamusika weInterbank Forex Market. Vatiwo vanhu nemakambani munyika vane biriyoni nemazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mumanostro FCA accounts avo. Vamanguya vati chakakosha kuve nemitemo yakasimba yekushandiswa kwemari nemabhanga uye vanhu vanofanirawo kuvimba nekutsigira mabhanga avo pamwe nekuti maindastry agadzire zvinhu achitengesa kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
We spend more time on a currency that should be strong.
Tinopedza nguva yakawanda tichitaura nezvemari kuti ngaisimbe, ngatishandise randi. Asi tinodiwa kugadzira zvinhu tichitengesa kuti tiwane mari yekunze yakawanda. Uyewo tinofanira kuvimbana isu pachedu nevana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvifambe. Hapana kuvimbana pari zvino.
Vamangudya varambawo kuti RBZ yaitengesa mari pamusika mutema vachiti vanhu vanofanira kuremekedza mabhanga kwete kutaura manyepo vachiti izvi ndizvo zvimwe zvinokanganisa upfumi munyika. Vanwe navamangudya vaziisa kuti vachatanga chirongwa chekushambadza statutary instrument 142 vachishandisa mitauro yese munyika sezvo vabvuma kuti hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro peshanduko yakaitika svondo rapfuura. Asi vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vanhu vamwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDC vati zviri kutaurwa nevaviri ava hazvishande.
Zimbabwe dhora ravadzosa iri harina value yakaribheka, yakangofanana neshizha remunzira. So kufungidzira iwe kuti shizha richachinja nyika inoyi ndokureva nhema kwakaimbwa naXQ ndokutadza. Varume ava vari vaviri, Mangundla naMutuvi Mube, vari kukangama ivo kuti tasvitswa patasvitswa panhasi nenyaya yekuti iyo ZANU-PF iyoyo yavanobhilonga vari vese yakadonedza mari yemuno yainzi Zim dollar mugore ra2008, yakadonedza mari yange iri muno mugore ra2008 yainzi bearer check. So uku takambokufamba uku takambokufamba.
Tabvunzawo vabiti kuti zvii zvinoda kuitwa
kuti nyika ino imbunduke, kuti nyika ino ifambe. Tinotoda kutenga zvinhu zvokunze kwenyika, zvingava ari magetsi, zvingava ari mafuta, mafuta epeturu, zvingange ari mushonga yemahospitals. All these imports, which are about $7 billion a year, they require foreign currency. Saka foreign currency yacho hatina. Pataka tichishandisa US dollar pai zvanga zviri nani, nokuti vanga vachitengesa vangachitengesa neUS dollar, vanotenga votongoone US dollar. Avo vanoimporta kungave vari vemagaraji, kungave vari vezvipatara, zvinzoramba zvichifamba. Iko zvino manji hakusina. Saka zvinhu zvichakwira, zvichashaika.
Vachipindura mubvunzo kuti sei vachasi vainge vataura kuti mari yange yabhadharwa asi iyo isina, vanwe vati havazivi zvakataurwa navachasi asi vachivimbisa kubhadhara imwe mari pachikwereti cheescom. Svondo rapera, vachasi vakaudza vatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota kuti hurumende yainge yabhadhara chikwereti chezesa kuescom, asi mukupera kwesvondo escom yakaramba kuti zesa yainge yabhadhara mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.